Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 7 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare Robata vaJob Scala nemhosva richishandisa mutemo wakabviswa nematare kare uchinzi unotyora bumbiro remitemo. Nyaya yekuti vanhu vatongerwe rufu here kana kuti kwete yokonzera gakava munyika. Tichakupai zviri kubva kuIvory Coast kumitambo yeAfrica Cup of Nations. Iye ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare paramende vaJob Scala vabatwa vaine mhosva yekunzi vakataura manyepo. Asi magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti mutemo washandiswa kuvabata nemhosva hausi mubumbiro remitemo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare amai Ferris Chakanyuka vati dare rawana vasikala vaine mhosva yekutaura manyepo padande mutande ravo reFacebook munandira wa2021 vachiti pane mwana aiva ashaya mushure mekurohwa netsvimbo yemapurisa muHarare. Asi mapurisa akazobuda achiti mwana uyu ainge asina kufa. Asi mumwe akambobatwa nenyaya iyi mutori wenhau Hope Chingono akanzi nedare repamusoro reHigh Court asunungurwe sezvo muna2014 dare repamusorosoro munyaya yepomerwa vatori venhau veZimbabwe Independent vanoti Constantine Chimakure, Vincent Kaia nemushakabvu Eden Withrow rakati chikamu chechimakumi matatu nerimwe kana kuti Section 31 yeCriminal Law Codification and Reform Act waityora kodzero dziri mubumbiro remutemo. Rimwe gweta ravasikala vaJeremiah Bhamu vatenda kuti vakambosimudza nyaya iyi mudare.
Takaisa chinyonyoto icho choku pamberi pedare tichirizivisa kuti dare guru remuZimbabwe reConstitutional Court rakati mutemo uyu haufanire kunge uri mumitemo yemuZimbabwe. Tikaudza zvakare dare kuti nekuda kwaizvozvo zvaisa kodzera pabumbiro redu remutemo kuti vasikala vatongwe kana kubatwa nemhosva iyoyo. Dare harina kubvumirana nesu, rakati mutemo wakazvigadzirisa wega mushure mekunge maiswa rimwe bumbiro remutemo.
Amai Chakanyuka nevachuchusi vakaramba kutambira kurudziro yekuti nyaya iyi raswe vachiti mutemo wainge wawandudzwa asi pasina kupa humbo wekuti izvi zvainge zvaitwa sei. Mutonga ati mashoko avasikala ipa kuti mapurisa shorwe zvakanyanya nevazhinji. Vabva muvati havagutsikane nemutongo wapiwa uyu.
Tapinda mudare yamasikati ano apo dare rapa mutongo waro panyaya yatanga tafambira yavasikala. Dare rati iro vasikala vabatwa nemhosva yokupublisha kana kucommunicata mashoko enhema anopeshedzera mhirizhonga munyika. Vati nekuda kwekuti Facebook account yakashandiswa yakanyorwa zita ravo uye zvakare inotaridza chitso chavo, zvinofanira kuti munhu wese ari munyika azive kana kugutsikana kuti iFacebook account yavasikala. Tinongogashira sekuuya kwawaita, hatina zvatingaita, hongu hatigutsikani nawo. Tiri kunyunyuta pamusoro pavo, hatifunge uye hatione sekunge mutongi anyatsoongorora nyaya inomazvo. Hatisi kuona sekunge mutongo uyu unokodzerana nezviri pamutemo.
Vabva muvatiwo vachadzoka kudare musi wa12 kukadzi kuti vaise zvichemo zvavo pasati paturwa mutongo. Vasikala vachapiwa chirango ichi vachibva kumba. Mumwe mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaJeff Chaitezvi vashora kubatwa nemhosva kwaitwa vasikala vachiti havagutsi kane nemutongo wanhasi.
Nyaya yavakushandisa kunyararidza varume nezvematongerwo enyika kunyanya mapato anopikisa. Tirikuona atungamiri vemapato anopikisa varikupiwa mitongo vachinzi vari vabatwa nemhosva panyaya dzimwe dzekuti kana dziri dzavo dzichiitwa kubato rezanupf kuna vakarerekera kuzanupf inyaya dzekuti hadzitomboendeswa kumatare dzinotongorasirwa kupi ipapo.
Asi gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vanoti hurumende haipindire mukutongwa kwenyaya. Magweta vasikala anoti achapikisa mutongo uyu kudarira pamusoro rehigh court. Vaimbova mumiriri wemount pleasant mudare reparamende muzvare fadzai mahere vakabatwa nemhosva imwe chete yabatwa nayo vasikala vakanzi vabhadhare madhora mazana mashanu ekuamerica vari kupikisawo mutongo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita sere Amnesty International atambira nemufaro dano ratorwa nehurumende yeZimbabwe rekuti mutemo wekutongerwa rufu ubviswe zvachose sezvo hurumende ichiti unombunyikidza kodzero yekurarama yavanenge kana vachinge vapuwa chirango ichi. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Nezuro makurukota ehurumende akawirirana kuti mutemo wekutongera munhu rufu unofanirwa kubviswa zvachose pamitemo yenyika. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota ehurumende, gurukota rinoona nezvekubuditswa kwemashoko vaJane van Muswere vakazivisa kuti matanho akanyorwa nedare reparamende ekuti mutemo wekutongera rufu ubviswe akagamuchirwa.
Cabinet approved the abolition of the death penalty and agreed that the circumstances.
Makurukota ehurumende akawirirana kuti vanhu vanoponda vamwe vakazvironga kunyangwe vaita mhosva yakakura ngavasapiwa mutongo werufu asi ngavatongere kugara mujeri kwemakore akawanda. Izvi zvinobatsira kuti tisambunyikidze kodzero yemunhu yekurarama.
Vachitaurawo nhasi pane mumwe musangano wekudzidzisa vatori venhau nezvemitemo yekutongera vanhu rufu, mumwe wevanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa musangano reAmnesty International Zimbabwe, muzvare Lucy Chivasa, vaudza Studio 7 kuti kutongera munhu rufu kuchikora kodzero dzemunhu uyu.
Isusu seAmnesty International tinotendera kuti kodzero yeupenyu ikodzero yakachengetedzeka isingafani kutorwa zvisinei nekuti munhu ane mhosva yaapara here kana kuti munhu ane waatadzira here. Tinotendera kuti munhu anofanira kuva ane kodzero yekurarama isingavhiringidzwi nenzira ipi zvayo, asi munhu achipiwa mukana wekuti kana ari anodzoreka odzoredzerwa nedzimwe nzira.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Tererai Mafukidze, vanoshanda neboka remagweta musangano reGroup 1 Advocates kunyika yeSouth Africa, vanoti kutongera mhondi rufu hakudzikisi uwandu hwemhondi.
Ndosaka tichiti kugura vanhu musoro harisiro solution. Chinhu chinodiwa ndechekuti tarise chinokonzerachi mhosva dzacho dzinozogumisira dzavapapa. Tizame ikoko kugadzirisa ikoko.
Asi mumwe murume wechidiki wemuHarare vaLuke Chitsike vanopokana navamafukidze vachiti mhondi ngadziurayiwewo.
Ndinoona kuti nyaya yekuti munhu atongerwe rufu kana achinge auraya yakakosha zvikuru kana tichinge tichida kuti vanhu vasauraya nemunyika. Ini semunhu ndinobhilivha munyaya yavanoti pachirungu any eye for an eye, uyo auraya ngaaurayiwewo.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti dzimwe nguva vanhu vanotongerwa rufu vasina mhosva. Vaziyambiziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara vasingadi kuti vanhu vatongerwe rufu sezvo ivo vakapona nepaburi retsono munguva yeRhodesia apo vakange vatongerwa rufu vakazoregererwa. Kuwirirana kumakurukota ehurumende uku kunoreva kuti mutemo wekutongerwa rufu wava kufanira kuchizeiwa zvakazara neparamende. Mushure mezvo mutungamiri wenyika oisa runyoro rwake kuti uve mutemo. Kutaura kuno mumatirongo mune vanhu 63 vakatongerwa rufu, uyezve mugore ra2005 ndipo pakapedzisira kuurayiwa munhu aive atongerwa rufu. Mumiriri wedziva rasekwa mudare reparamende vaEdwin Mushoriwa vanga varipowo pamusangano weAmnesty International uyu vaudzawo Studio 7 kuti vane chivimbo chekuti mumwedzi mishoma iri kutevera mutemo wenyika unenge wava kurambidza kutongera vanhu rufu.
No, mutemo wetikuona kuti unogona kuti upinde nekubudirira mumwezi mitatu yakadaro. Sezvo taane kuwirirana kwekuti paramendi iri kubvuma, gavhumendi iri kubvuma, tikuona kuti mutemo unogona kubudirira nemwezi mishoma iri kutevera.
Kana mutemo uyu ukapasiswa, Zimbabwe inenge yapindawo mugungano renyika dzinodarika zana negumi, dzinenge dzarasira kure mutemo wekutongerwa vanhu rufu. Kutaura kuno, mutemo wekutongera vanhu rufu uyu unokwanisa kushandiswa bedzi pavanhurume vari pakati pemakore makumi maviri nerimwe, 21 years, nemakore makumi manomwe, 70 years. Madzimai kunyange vari mhondi havatenderwi kutongerwa rufu. Amnesty International yazivisawo kuti China ndiyo dzimwe nyika dzinonyanya kutongera vanhu rufu, kunyange nyika iyi chiedza nepesi painogona kuti izvi zvisazivikamwe. Dzimwe nyika dziri pamberi pakuuraya vanenge vatongerwa rufu iEgypt neSaudi Arabia. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Chimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change nasi chadoma vaClifford Hlatshwayo kuti vave mutungamiri wacho mudare reparamende. VaHlatshwayo ndivo zvakare vanokokera nhengo dzechikwata ichi mudare reparamende. Chikwata ichi chinoti chaendesa tsamba kudare reparamende. Asi hatina kukwanisa kubata mutauriri wedare iri vaJacob Mudenda kuti tinzwe kuti vapiwa tsamba iyi here kana kuti kwete, sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Vamwe vakarimara vakawanda vari kuchema chema kuti zvipatara hazvina zvikwanisiro zvakakwana zvekuti vakwanise kuwana kodzero yavo yekurapwa. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mamwe matambudziko ari kusangana nevanhu ava anosanganisira kushayikwa kwezvivakwa zvinokwanisa kuti vapinde muzvipatara zviri nyore kana kuti maremps. Kushayikwa kwevashandi pazvipatara vanogona kutaura nevasingagoni kutaura kana kuti sign language, uye kushayikwa kwezvinyorwa zvebreu zvinokwanisa kuverengwa nevasingaoni. Mumwe mugari wemuHarare akaremara vaenergy mutero vati kunyange mutemo wenational disability policy uchisungira kuti vawane kodzero idzi, izvi hazvisi kuitika.
Mutemo uripo muzvinyogwa zvose zvehurumende, asi dambudziko guru riripo chinhu ichi chiripo pakungokunyogwa asi kuita hapana. Nokuti ukaenda muzvipatara zvizhinji zvinokwanisa kubetsera isu vakaremara hazvipo. Mabreu hakuna, vanogona kuinterpreta sign language chaiko chaiko hapana.
Mugari wekumasvingo ane usope Agnes Gurune anoti ari kushishikana nekuti kuzvipatara zvehurumende hakuna mishina yekuongorora gomarara repaganda.
Regai ndichaure ndichi zvinongozikamwa kuti isusu skin yedu is very vulnerable to skin cancer. Ndo dambudziko guru ratinaro. Saka challenge yatinayo ndeyekuti skin cancer iri kunetsa kurapa muno muZimbabwe. Hatina mafacilities okuti tinokwanisa kurapwa, ndochokutanga.
Vamwe vakaremara vanoti pavanobatwa nezvirwere zvepabonde vanonetsika nekundotaurira vashandi vekuzvipatara avo vasingagoni mitauro yavo, izvo zvinozoita kuti vaende nevabatsiri avo vanozopedzisira vaziva zvakavanzika kwavari. Vanoti vakaremara vanobata zvibharo, vamwe vachinyara kuenda kuzvipatara kuti vapiwe mishonga yekudzivirira zvirwere kana pamuviri, vopedzisira voita vana vasina vana baba. Vesangano rinorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzare vungai tinarwa vanoti nyika ine mutemo pamapepa chete yekuti vakaremara vawane kodzero mukurapwa muzvipatara zvehurumende, asi izvi hazvisi kutevedzerwa.
Vachingotaura kana izvozvo zvekuti mapublic institutions kunyanya zvipatara zvachona izvozvo ngazvive zviri accessible, zvine maremps, zvine kuita kuti munhu wese akaremara ange achikwanisa kupinda muchipatara achinowana maservices. But tiri kuona kuti hazvipo. On paper, yes, zviripo.
Izvi zvatsinirwa nemumwe anorwira kodzero dzevanhu vakaremara vaHenry Chivanga vachiti mutemo wenational disability policy wakaparurwa nemutungamiri wenyika mugore ra2021 unosungira zvipatara kugadzirisa zvikwanisiro zvese zvinoita kuti vakaremara varapwe, asi izvi hazvisi kutevedzerwawo. Chikamu 3.7.2 chemutemo uyu chinoti vanhu vose vane hurema vanofanira kurapwa munyika pachena, uye zvipatara zvive nezvikwanisiro zvese zvinodiwa nevanhu ava. Mambo Mugadu vekwanyika vanhu mudunhu rekumasvingo vakafa mugwadi avo vasingaoni vanoti vanhu vakaremara kumaruwa vari panguva yakaoma sezvo zvipatara zvizhinji zviri kure uye zvisina zvikwanisiro zvevakaremara.
Mukatarisa vane mawheelchairs hagoni kufamba kwenguva yakareba mudasti, vane makrachis havagoni kufamba kwedistance vachienda kune maclinics pamwe chetewo nevasingaoni. Saka tinotarisira kuti pakaitwa urongwa hwemamobile clinics zvinogona kubatsira zvikuru sei kuti vanhu ivavo vagamuchidzwe utano hwavo.
Vanotiwo vakaremara kumaruwa havana ruzivo rwekuti pane mutemo unovati vanofanira kurapwa pachena, vachiti hurumende inofanira kuita zvirongwa zvekuvazivisa nezvekodzero iyi. Vanomirira vakaremara mudare reseneti vaishmael zvoru vanoti kunyange hurumende ine mutemo wokuti vakaremara varapwe pachena, vari kushayiwa mishonga muzvipatara zvehurumende, vozonzi vanotenga kuzvitoro zvemishonga izvo zvinodhura.
Asi chinonetsa pamaamtos ndechekuti izvo unoona chiremba ugonyererwa mushonga kauti yatinoti prescription, zvozonetsa maende zvokuti unozoshaya mishonga yacho inenge zvoda kuti unotenga kumafarmasi, maprivate farmasi panze.
Gurukota rebazi reutano Dr. Douglas Mombeshora vakati tibate munyori mukuru webazi ravo Dr. Aspect Mwaunganidze, avo vakati tiise mibvunzo kuWhatsApp asi havana kupindura kwemazuva matatu apfuura. Zvimwe chetezvo nemutauriri webazi iri vaDonald Mujiri. Zimbabwe iri pakati penyika shoma dzemuAfrica dzine mitemo inoremekedza kodzero dzevakaremara. Zimstats inoti vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 914,287 vakaremara munyika yose. Nakamira Studio 7 muMasvingo, tini Godfrey Mtimba.
Bazi rinoona nezvemafambisirwo emhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA razivisa kuti mafuta ekufambisa dzemotokari edizeri nepeturu akwira mutengo. Dizeri rakwira nesendi rimwe chete remadhora ekuAmerica kuenda pa$1.67, peturu yakwira nemasendi manomwe ekuAmerica kuenda pa$1.64. Izvi zvinonzi nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi zvinogona kukonzera kukwira kwemitengo zvakanyanya. Mugozeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano revanotenga nekutengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai.
Aiwa, zvinototikanganisa kukwira kwemitengo iyi. Ndinofunga mukaona mamiriro anenge akaita, mashandiro atakaita ndeyekuti tinoda kuti tikwanise kuendesa maproducts edu, zvitengeswa zvedu kubva papoint A kuenda papoint B, tinodora motikari. Kazhinji kwacho mota idzi dzatinoseenzesa imota dzatinenge tahaya kana kuti mota dzine private citizens vanenge vatibatsira. Saka kana zvato mitengo yemafuta yakwira sezvizotorwa kuti naivo mitengo yavo yekuti takura yekutibatsira kuti timuvise maproducts edu vanobva vatokwidza. Saka zvichati affecta nenzira yakakura chose mukatasa even vari mucross-border trading kuti vafambe vaende kumaborder vanenge vachikwira mabhazi. Zvoda kuti mabhazi aya achakwidza mitengo vachingotransfera kumitengo iyi kwatiri semainformal traders nekuti vakwidzirwawo mafuta.
Ipo pano kwira mitengo yemafuta kudai, panomboitawo here mikana yekuti muiso muono wenyu pakukwidzwa kwazvo?
Ndo chinenge chiri zvatinenge tichitochemera kuti vasati vagadza mitengo minyuwana yakaita seiyi, vakagara pasi nevanhu vatinenge vachizoaffectwa nazvo, vanogona kunzwawo mashoko ekurudziro yekuti zvoitwa sei. Zvino kana pasina kumbogara pasi vachingoita madecisions ari ega, zvinotibata isusu nekuti tisu pekupedzisira tinenge tiri affected nemadecisions akadaro.
Kuri kuwana mukana mikurudziro yenyu ine ngeichiti kudini panyaya iyi?
Tinokurudzira hurumende, tinokurudzira maministries ese anenge achiita madecisions ekukwidza mitengo, ingava yepeturu, ingava yechero zvekudya, ngavagare pasi nevanhu vanzwewo kuti vanhu vane mafungiro api.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tine urombo kukuzivisa vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nendebele zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopfurikidza mwero vari kutsigirwa neIran vanonzi vari kuramba vachikanda zvombo kurwisa America neshamwari dzayo Middle East. America, Britain nedzimwe nyika dzainge dzamborwisa vanopfurikidza mwero ava dzichivapa yambiro yakasimba mushure mekunge vauraya mauto eAmerica matatu kuJordan. Asi vari kutsigirwa neIran vari muIraq, Syria neYemen vakarwisa zvakare mauto eAmerica neshamwari dzayo katatu kubva musi wechishanu. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mapere anonzi arura kuKenya uye auraya mumwe murume akakuvadza vamwe vanhu vaviri pedyo nechikoro chepamusorosoro cheMultimedia University zvapa kuti vadzidzi vavhare migwagwa vachiratidzira kuti havana kuchengetedzeka. Mumwe mudzidzi anonzi akarumwa. Chikoro ichi chiri pedyo neNairobi National Park inochengeterwa mhuka. Nasi muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tine hurukuro navafarai madamombe vanobva kuhwedza mudunhu remashonaland East vachishanda sacredit controller pane imwe kambani huru inoita zvekubheja mitambo muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kambani yandinoshandira kunobhejwa mitambo yese, kunobhejwa manhamba zatora mukurumbira nekuZimbabwe nekuZimbabwe uku. Maloto aya, bhora riripo rinobhejwa, mabhiza anobhejwa, kriketi inobhejwa, tenisi inobhejwa, hakuna mutambo usiri kubhejwa kubasa kwandiri kuenda uku.
Iro basa ramuri kuita ibasa ramaiita muri kuZimbabwe here kana kuti ibasa ramakazodzidzira masvika muSouth Africa?
Vakandemire basa racredit controller iri handina kuritanga munomu. Ndakaritangira kumusha kuHarare kwatakanga tichishanda uku. Ndiri kumusha ndakadzidza zveaccounting. Saka patakanzvera mabhuku eaccounting ndakaguma ndaenda mudepartment recredit control mukambani yandaishanda. Saka kuda kuti basa iri handina kuritanga muno. Ndakabva naro kumusha kuZimbabwe kuHarare kwandakashanda kwemakore akawanda kwazvo ndiri credit controller ndichishandira telecoms company. Kwemakura akatoverengeka.
Chii chakaita kuti munge muchienda kuSouth Africa muchibva kuZimbabwe?
Chakaita kuti tiuye kuno kuSouth Africa kuJohannesburg vajonga harusi rugare. Takanga tiri kumusha uku tichishanda zvakanaka kwazvo. Asi nyika yakasanduka ajonga zvinhu zvikatanga kurema. Mitengo yezvinhu ikatanga kuita muramba mhuru. Mari dzevana vechikoro dzanga dzisisabhadharike. Chikafu mumba kwakwa kungotarisana nemeso. Saka zvinhu zvakaoma, zvekuoma zviya zvekuti takaona kuti tikaramba takagara semunhu wechirume unouraya mhuri nenzara, dzamara tati regai tiyambuke mhiri kwaLimpopo. Ndozvazotisvitsa kuna Ajonga gore ra2007 ndopandauya kuno kuJohannesburg.
Mune machallenge amuri kusanganawo nawo here mubasa renyu?
Ichokwadi, tine machallenges atinosangana nawo mukushanda umu. Zvagara zvakadaro kuti kugarisana nevanhu vasiri verudzi rumwe chete sandinyore. Asi nekujairana tajairana, yo vakujairawo kuti idzi hama dzedu sichijairawo. Asi pane pamwe paunoona kuti apa sandizvo.
Mune vamuri kusimudzirawo here vamuri kushanda navo vangava kuZimbabwe kana iko kuSouth Africa kwamuri?
Ichokwadi, ukasangana nemunhu kunoku usiri kumusha ndiyo hama yako chaiyo chaiyo. Saka tinavo vatiri kusangana navo tichikurudzira vamwe tiri kuvapo ruzivo rwebasa vanenge vauya mumabasa omu vanenge vachitsvagawo mabasa tinovapo ruzivo kuti zvinofamba sei zvikuru sei basa redu iri remakaunziri. Ndinavo vanotori nechitsama vandakarayiridzawo kuti basa rinoshandwa uchidai uchidai mumatinoswera mumabasa omu.
Mune tarisiro yekuzodzokera kumusha here munguva pfupi inotevera muchinoshanda muriko kana kugarako?
Vajonga kumusha. Tarisiro yekudzokera kumusha hungu iripo. Chiri kurema chete kumadzokerero ekumusha, nekuti nhau dzekumusha dziri kuramba kusangana zvekuti ungafunge kuti ungazorarama sei. Pari zvino hationi tichidzokera, nekuti zvinhu zvacho zviri kuratidza kuti hazvisati zvadzokera panzvimbo.
Shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva.
Vatigere navo muno, shoko rangu nderekuti tisakanganwe kwatakabva. Kuno kutakauya kuzopotera. Saka ngatishandei tichiziva kwatakabva, nekuti ndiko kwatichadzokera. Kuda kana kusada, Jonga, kumusha tichadzokera. Saka ndiri kuti kuvana veZimbabwe vari muno muSouth Africa, ngatishandei tichidzokera kumusha, tivake misha kumusha uko, titsvage pekugara pekuzonogara nemhuri.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaFarai Madamombe vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandebiri weStudio 7. Tombotarisa nhau dzemitambo. Mitambo yeAfrica Cup of Nations iri kuenderera mberi nhasi kuine mutambo wesemifinal uri kutambwa iko zvino pakati peNigeria neSouth Africa. Kwapera maminutes makumi maviri nematanhatu kana kuti 26 minutes achiri mangange South Africa 0 Nigeria 0. Pane umwewo mutambo uchatambwa na 10 manheru ano pakati peIvory Coast neDRC. Mukuziya nezvemitambo iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare Josi Mahachi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuIvory Coast.
Hakusi kufambi kanzira dzese dzakazara vanhu. Chandiri kuona vanhu vakapfeka matisheti eorange because kaIvory Coast iri kutamba nhasi. Saka munhu wese abuda, chero vasina matiketi ekuenda kustadium vane bharikoni rapadhuze nestadium vakaiswa mascreen. Saka it's beautiful asi there's a lot of tension because maivorians vari kuda kubudirira kuti vasvikoko kumafinals.
Tinoona kuti pane mutambo weSouth Africa neNigeria mutambo wokutanga, ivo vekuSouth Africa vabuda here uye zveke kuNigeria vabuda here, zvakamira sei?
Ndiri kunyanyoona vekuNigeria nekuti mapfekero avo ubva watomboona kuti vaNigeria, ndikutoona maflegi mapfekero. VekuSouth Africa handisati ndati kuona vakati asi Nigeria ndofunga ndingati vanogona kutoita half stadium nekuti obviously Ivory Coast iri muWest Africa iri padhuze neNigeria. Saka Nigeria yabuda chaizvo kuuya kuno kuIvory Coast.
Takatarisa iwo mutambo iwoyu weSouth Africa neNigeria, unoonawo sei iwe semaonero ako nekuteedzera kwaunoita navo?
Kutaura chokwadi, Nigeria haisi timu yekutamba nayo and kubva nezuro patatambozosimena ari kurwara yapapavhori nevanhu vanga vachipota makumaku ngekuti ndokuna South Africa inobudirira. But ezvinosimeni naLookman zvavatovese ndinoona kunge Nigeria ichabudirira.
Tombotarisa zvakare kuti kune mutambo weIvory Coast neDRC Congo, unoona uyu uchizofamba sei?
Munongoziva kuti kana munhu uchitamba mupamba pako, energy yaunopiwa, simba raunopiwa nevanhu vako, chero pakuimba national anthem type, ndinoona kunge Ivory Coast ichabudirira nenyaya iyoyo yekuti vari kutarira pamba pavo and vanhu vakawanda vanenge vakazara stadium vanhu vekunongo. Saka ndinoona kunge Ivory Coast ichabudirirawo because of that.
Muzvare Josi Mahachi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muIvory Coast, vange vachitaura vari parunare muIvory Coast makare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, mutambo uyu pakati peNigeria neSouth Africa achiri mangange 0-0 kwapera iko 27 minutes. Muchirongwa chedu che Live Talk na 8 p.m. tirikutaura nezve mitambo yema semifinals Africa Cup of Nations iri kutambirwa ku Ivory Coast iyi. Kana mchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp number zedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Dare robata va Jobs Kala nemhosva richishandisa mutemo wakabviswa nedare repamusoro-soro reconstitutional court. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina ntungamiri Nkomo munhau dze isindebele.